Mutambo wandigati uchanakidza chose. Tichakwanisa kuona two of the best three players in the world vachitamba. Vanova iye Salah na Mane. Vanotambira wa Liverpool. And ndikona mutambo uyu uri mutambo uchange uri almost 50-50, but ndofungidzira kuti Senegal ichahwina.
Ne zvibodzwa zvingani?
By 2-1. Why ndichidaro is because attack force ye Senegal nemaonera ndakaita iri far much better than ye Egypt. Senegal haina kutanga mushe pakatanga tournament, even Egypt pachezvayo. But mukaona maimprove ravakazoita towards the end of the tournament leading towards the final, I would say Senegal in an edge of Egypt.
Asika vakawanda vanoti Mo Salah anogona kukonzera matambudziko makukutu sezvatinoona achiita ku Liverpool.
Mane ne his company vane a better strike force than Egypt. And also mukavada kuona even my players on Tempera Senegal vane exposure, international exposure. Vese vari ku Europe for the most part. Vamwana Tempera Liverpool, vamwana Tempera Leicester City, vamwana Tempera Paris Saint-Germain. Saka murikuona kuti ine squad yakasimba. Tikatarisa Egypt, my players mashoma anotambira ku Europe, mazhinji anotambira imomo mu Egypt. Saka ndakati experience ene exposure ye international exposure ye Europe ichange batsira. But says you know, even though richifunga kuti Senegal inokwasa kuzokunda Egypt, chinove chinhu chandoda kuti chike chiitika kuti Senegal iwanewo mukana wekuti itoro one AFCON since team yacho iri a golden generation.
Munoreve yapa.
Kana chiti golden generation ndikutaura kuti my players akakwasa kuumbika pamwe chete panguva imwe chete. Saka Egypt yawina 7 AFCON trophy so far. Saka ndoda kuti womukana womboendawo ku Senegal at least va enjoyewo development yavakaita yesoka munyika mavo. But mutambo wandakatarisira zvikuru kuti uchanakidza. Nekuti tichaukasa kuona bhora raimprova zvachose from makare. AFCON yaimprova.
Zvi zvasiyana nezvaitika kare.
Hapasina the difference between the last team, even yakanokwa the last 16 and yapinda final. Hapasina ma difference. It's just a matter of each team taking my chances and ukwasa kuita four on their way. Kozotiwozve Egypt inokwasa ku upseta. I have my favorites, but I don't want to upset Senegal.
Same, Jidar.
It's because the style of play in Otamba Egypt, you know, some teams are Jinji. Even Egypt, when it's not playing well, the way you have no worries about passing, the way you have no pick each other, the way you have no it build up, it's style in Okasaku Shunguruza, my team akawanda because Vanu. Very, very, very technical, and also my chance our ones are waste. Our shooter, our bora, I want them to get it, but my show my wife, one of us are going to now.